Nakabat kwa kutumia kwa nchini tayari wande duty muna tuzo zenye mchini. Dengo pia ramu yiri nchini zoe kutoa kuna zina tafsiri ya siri nchini zora zina ushindo zina rasa mbora. Tatu anga pasi na anga inarudiyo. Tatu zoe tuta iki. Asimu virango dengo pia ra bati na sina sana rwazo tambe na mgenjwa. Dengo pia ra simba na mtoto kumusha. Bosi hizi wanaone ra kuna mita kama kipa. Sana ni sawa tatu sanga na yana watu ra iki. Juu juu ya tishu ba bado tina ki maikuit me ba na kwanza juu na tishu.
Parigi no muri kukwanisa kurarama nechirwere chiri muri kushanda nemasangano api
chirwere ichi kana isara nezve diabetes masevie chronic conditions ana isara nezva diabetes sigo chirwere chekuti unorarama nacho kwenguva refu nekuti parigi naenda akasatwa neruzivo kana kuti zvinozorapika zvamuchose here saka parii zvino tinongoziva kuti kana wabatwa chikoniko nchini unorarama nayo nguva yose kana kuti upenyu hwako hwese nekuti apasati pava nekiyo saka zvanenge zvakanaka ndechekuti unofanira kunge uchienda kuchipatara at least every 3 months uchinopiwa mamedication uchinoonekwa nanachiremba vachikuziva kuti zviri kuita here zvauri kuona unofanira kunge uri kumba zvekare unofanira kunge uchimeja uchicheka maconditions ako unofanira kunge ine yatinoti glucometer uchicheka kuti anashogeyangu iri papi nechikafu chandiri kudya zviri kuenderana here nekuti muviri wako unenge wakusakwanisa wega kuzvimira kana kushandisa shugar mumuviri mako saka unofanira kunge uchibaya insulin inenge tazobaya insulin kuvachinji tozobaya kana katatu pazuva saka ndomamirira zvinenge zvakaita unofanira kungotedzera unofanira kungozvitambira kuti ndizvo zviripo zvipenyu hwotoendeka unofanira kungoziziva unofanira kunatoziya spirit kuti ukwanise kurarama upenyu hwakanaka.
Mataura imi kuti pane sangano ramunoshanda naro, sangano iri nderipi, uyezve mataura kuti sangano irori riri kushanda nezvimwe zvipatara zviri munyika kupa vanhu rubatsiro pachena. Taurai tinzwi.
Ndakamirira inonzi NCDI Poverty Metrics. Yakauya iri muno iri kutarisa nyika dziri mumalow to mid income countries vachiona kuti izvi ndizvo nyika dzekuti kune vanhu vane maconditions aya asi vasina zvikwanisiro. Saka vakaona kuti ngatitiendei muzvipatara kumamisha tonodzidzisa macommunity otovekazi nana chiremba nemanesi nekuti vanenge vasina ruzivo uhwo asi tirikuona futi kuti ndowana kunyanya kuafecta zvakanyanya. Poverty metric iri kufamba nechirongwa chatinoti 10+. Saka 10+ inenge ichitarisa nezvirwere zvitatu kana kuti maconditions matatu ari sezi yatataura kuti 500 BTC kusel congenital and rheumatic heart disease. Vari kudzidzisa vanhu kuti vakwanise kuona kuti izvi nchero ukaenda uri kumamisa haungafane kumirira kunorifiwa kuendeswa kuHarare kana kuendeswa kune zvipatara zvihombe kuti uzokwanisa kurapa. Vari kutokurapira uri ikoko. Saka zvipatara zvitatu zvandataura zviri kumasvingwe equipment yachoona ikutoda kwanise kutesta munhu aona kuti ari pastage anofanira kuitwa sei zvakatopiwa kudhaya. Saka 10+ muzimbabwe munomu iri kuimplementwa neyatana kuti solidarnet it's an NGO saka ndo iri kuita kuimplementa kana kuti kuzadzisa kana kuti kuvandudza nekuita kuti program iyi itekeshere muzimbabwe. Saka pari zvino vachimbori kumasvingo.
Kumasvingo kwavari kushanda uku vari kushanda papi nepapi uyezve vanenge vachipa rubatsiro rwakadii kune vamwewo vakateerera vangada kuenda ikoko?
Kumasvingo tataura kuti kune yatinoti Masvingo Provincial Hospital, kune inonzi Mashoko Hospital and Danga Hospital. Saka pari zvino vanhu vane maconditions aya vakarejistwa musystem vanongova kuma 700 to 900 people. Vanhu ava vari kupiwa matreatment avo pachena nenguva yaunofanira kungozvipiwa because nekuti vari kuonekwa nanachiremba vari kupiwa mamedications avanofanira kunge vachitora vari kumba nekuti maconditions aya icondition yaunorarama nenguva yese upenyu hwese vanofanira kunge vachiramba vachitora medication. Saka vari kuramba vachivapa mahara ende futi vari kuonekwa nanachiremba mahara. Kana vaona kuti unoda maspecialist vanokupai futi vanokubhadhara kuti munoonekwa nemaspecialist kwese vamunenge muchida kuenda nekuti ndo vari kukuongorora ndo vakakudza kuti une condition. Obva vafesa futi vachitarisa kuti masocial support system akaungadi kuti pamwe transport izvese zvaungadi vanenge vachikuprovide. Saka pari zvino kumasvingo ndo zviri kuitika izvezvi.
Vanenge vachida kupinda pachirongwa ichi vanopinda sei?
Vanenge vachida kupinda pachirongwa ichi pari zvino tataura kuti vari kumasvingo like vakunenge kuchiitwa maawareness anenge achiitwa indicate kuti ukakwanisa kuenda kumasvingo ukanoonekwa nawo vanokwanisa kukubatsa because iko zvino ichiri kutanga barasi nekufamba kwenguva ichange yava program inenge yatekeshera zimbabwe yese. Tichitarisa Malawi, Malawi yakatangawo nekapostin kadiki asika inoyatinoti pilot study vaida kuona kuti zvinoshanda here, fitatingaite kuti itekesere nyika yese. Saka itazovawo ichasvika payatinoti national scale up kuti itange yazara Zimbabwe yese. Unenge wausisina need yekuda kuti uende kumasvingo kuti unokwanisa kubatsirika, asi kana uchingosvika kumasvingo unokwanisa kuregistwa mupurogiramu iyi, voona kuti vanokubatsira sei, because parizvi vari kuda kuti munhu wese akwanise kuwana rubatsiro and aitwisirira mumwe munhu kunze as long as uine maconditions akataura nezvavo. Ai, pasocial media takati zvari savakangosecha tinotenda kuti vanokwanisa kutiona, vakaenda patwitter vangononyora kana hashtag rekungoti voices of pen plus vanokwanisa kuona zviri kuiti, kana kusecha kuti NCDI poverty metrics vanokwanisa kuona zvatiri kuita, vosecha kana solidar media vachiona vanoona zvekuitwa muzimbabwe nemunawo. Ndinovimba kuti tisange tichizoramba tine mapurogiramu aya, tisange tichinyora nezvazvo mahighlight ezvatakaita kumisangano parizvino apa danditori kumusangano kutanzania, vatisanga kwakadedzwa nyika dzevanhu vari muafrica vanga vakadedzwa neworld health organization, sana ndakadedzwa nevamwe vangu 7 vanga variko kupurogiramu iyi vachitaura nezvemaconditions avo, tichidzidziswa kuona kuti okay, chii chatingade kuti izvi zvishande. Taona kuti zvikonekwa zviri kushanda, chii chatingaite kuti purogiramu inatsotorwa yonatsoshanda zvakanaka, vanhu vakwanisa kuwana rubatsiro. Saka kwaiva nekurudziro yekuti ngashande pamwe chete, ngatisasira nekunze, whether uri police maker, yoske professional kana kuti munhu anorarama necondition, unokwanisa kuva atestimoni mumwe munhu akavavawo nechivimbo tano zvinoitika izvi, moregeza kunyeperwa kuti kune kiwa, hakusati kwava nekiyo. So vanhu varamba kusarama medication, vanhu varamba kusinana na chiremba.